Tingati chirongwa chakanaka nekuti nyika dzese dzakabudirira sekutaura kwatinogara tichiita dzinofanira dziri very competitive. America pachezvayo ndiwo the most competitive country in the world. Vanotova necompetitiveness commission in a number of countries kuEurope vane national competitive commission. Ibazi rinoona nenyaya dzinoita zvibinga mupini kumabhizinesses kuupenyu hwevanhu ayati kana macost of doing business. Ini ndakanga ndiri nyanzvi aishanda nehurumende makore ainga ari pakati pe-2014 zvika 2018 paunder the World Bank Ease of Doing Business. Ndini mumwe akanga ari involved pakuti National Competitiveness Commission iri kuestablished ndechipanga mazano. Saka ndinoinzwisisa zvakanyanya.
Muri kuonawo sei zviri kuitika kuBulawayo izvi?
Dambudziko ratinaro zvedu muZimbabwe nderekuti kunyange zvazvo mashoko ari kubuda kuconference yeNational Competitiveness akanaka, ari kutaura zvinhu zviri positive. Chinonesa panhau dzecompetitiveness ndezvekuti hatifanirwi kuita mamajures mapolicies edu tiri selective, nekuti kadaro tinobva tadini takanganisa nyaya dzedu dzecompetitiveness. Pane nyaya dzisina kutaurwa napresident sokusemaridza kumaita pavanga vari kuBulawayo. Competitiveness inoda mastrong institutions anova atisina.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Vaya vanodhila nhau dzecorruption vanofanira kunge vane zino, itoti biting teeth. Inoda judiciary system isiri compromised, right? Ndivo zviga zvinofanira zviri in place zvinosupporta competitiveness. Inoda mamarkets ari asiri controlled, asiri command related. Zvinova zvinonetsa hurumende yedu nekuti vanoda kupindira nyaya dzemaexchange controls, vanoda kupindira nyaya dzekuagriculture marketing of grain. Kana tisina mamarket led policies anosupporta production, nekuti veWorld Economic Forum vanova vanohunyanzvi hukuru hunotarisa nyaya dzecompetitiveness vanoti competitiveness is identical to productivity. Saka tinokwanisa kudefina competitiveness tichibva nyaya dzechii dzeproductivity. Saka kana tisikaiti izvozvo zvinotinetsa kuti tidini tikwanise kuzoita competitiveness. Zvavanotaura ikoko uko vakaramba iti command agriculture voti command exchange rate handitika voisa futi mapaza awe hurumende ana GMB anonge achicontrola marketing of grain, hatina kwatinosvika.